Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 21, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oferefeta kubhombwa kwakaitwa ofisi yenhengo yezano PF muHarare. Gavhuna weRBZ anoti vari kutora matano kusimbisa Zigi. Kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika iitwe muAmerica. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mahofisi yekambani yegweta rinozivikanwa munyika vaGoodwills Masimurembwa avanowasa chigaro wezano PF mudunhu reHarare akabhombwa nemusi wesvondo mangwanani nevanhu vasati vaive kuzivikanwa kuti ndava naani. Pane mashoko asina kutsinirwa yekuti imba yemutevedzeri wavo muzano PF vaEfraim Fundukwa yabhombwawo nhasi mangwanani. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMasimurembwa vaudza Studio 7 kuti vanhu vaive nemotokari nhatu, mbiri dzeToyota Fortuner neHonda Fit, vakasvika pamahofisi avo ari muguta reHarare vakadira peturu ndokusunga mushandi wavo anochengeta pamahofisi aya vasati vatungidza moto pamwe nekukanda bhomba repeturu nepawindo. VaMasimurembwa vati mifananidzo yeCCTV inoratidza pachena kusvika kwakaita varume vatanhatu pamahofisi aya nazvose zvakaitika kusvika pakupi sama ofisi aya nemushandi wavo.
Tikaona vanhu vaivanga vari vatanhatu mamonya vachipinda vachibatidza moto apo moto uchibvira pano pavheranda patiri tichiona vakutiza nekuti paakanga abata moto zvamunoona zvei zvatinomboona matv munhu ari moto ndo zvakaitika panapo.
VaMasimurembwa vati midziyo yakaparadzwa inokosha zviro zvishanu zvemadhora asi mushandi wavo akakuvara zvakaitisisa.
Utsinye hwakarakidzwa nevanhu handisati ndambouona hwekuti munodira munhu peturu muviri wake mokwenya machisi kuti munhu atsve. Ndakuzoona mumafirimu kana kune dzimwe nyika kwete muZimbabwe. Saka vanhu vakauya panapa mhondi chaidzo dzevanhu.
Vati havazivi kuti chingave chii chakaita kuti mahofisi avo abhombwe vachiti nyaya iyi yave kuferefetwa nemapurisa. Munemo nyaya isina kutsinirwa. Imba yemutevedzerwa vaMasimurembwa muzano PF vaEfraim Fundukwa inonzi yabhombwawo nhasi mangwanani asi vaFundukwa pachavo vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva vachiti tibvunze vange vachifambisa mashoko aya pamadande mutande.
Ivo vanyori ndo vanoziva kaii tingavapindurira ndo vatsvakaka kuti ndo zvaitika vanokuudza izvizere vavo.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati vachiri kuferefeta nyaya iyi uyevo hapana chavangavanzwa panyaya yavaFundukwa. Mushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vati zvakaitika kumahofisi avaMasimurembwa zviri kunze kwemutemo uye mapurisa anofanira kusunga vakapara mhosva iyi. Patavabvunza kuti chingave chii chiri kukonzera izvi vaMarapira vati vakamirira zvichabuda muongororo yemapurisa.
Tichatozounza nemapurisa kana vachinge vapedza mainvestigation vapari vemhosva vabatwa tochiziva kuti zvingava papi.
Asi muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuvanhu vezano PF zvinogona kunge zviine chekuita nenyaya yekuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezano PF vaEmerson Mnangagwa voramba vari muhofisi here kana kuti kwete. Sezvo nyaya iyi iri kunetsa kwete munyika chete asi kuti nemubato iri
ndobona kufungira kuti zvine chokuita nenyaya dzirimo mazvano dzekuti vamunangagwa voramba varipo here kana kuti vopivo vomira kana panopera temu yavo
vamudzengi vati makakatano aya anogona kupera chete kana ivo vamunangagwa nemutevezeri wavo vakonsendai chiwenga vakabuda pachena nekuudza vanhu vavo kuti varege kurwisana nenyaya iyi vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda pauniversity of zimbabwe valazara sauti vaudza studio 7 kuti zviri pachena kuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nenyaya dzeutungamiriri muzanu pf
maybe maperceived enemies avo kana kuti vanhu vari kuda kuti kuvashishidzira kuti vavhunduke vasava nechekuita maererano nesuccession battle irimo munyika yezimbabwe pari zvino
kunyange hazvo vamunangagwa vakataura pachavo kuti vachasiya basa pachapera temu yavo yechipiri pane chimwe chikwata mubato ravo chiri kuramba chichivakurudzira kuti varambe vari panyanga kusvika 2030 vanhu vari kuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wenyika vanosanganisirawo vanhu vakaita savamasimirembwa avo vanogara vakabuda pachena vachitsigira vision 2030 asi izvi zvinonzi zviri kupikiswa nechimwe chikwata chinotsigira vachiwenga muzanu pf icho chiri kuti bumbiro remutemo yenyika rinofanira kutevedzwa izvo zvave kukonzera makakatanwa mubato iri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
apo kurudzirai kuti mutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri wezanu pf Emmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro iri kuramba ichikura vamwe vari kuonekwa sekunge vari kupikisana nekurudziro iyi vanoti vave kutambira mashoko ekuvatyisidzira kubva kuchikwata chezanu pf chinonzi chiri kuda kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhonga ameranyanga mumwe wevanoti vari kutumirwa mashoko ekuvatyisidzira ndevaimbove nhengo yevechidiki muzanu pf varisa chigaro vesangano revana vevakarwa hondo yerusununguko rechildren of zimbabwe wo veterans association vamunyaradzi shoko vashoko vanoti vari kutumirwa nenhengo dzezanu pf mashoko ekuvayambira kuti vasaedza kudira majecha muurongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari pachigaro mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadandemutande gurukota redunhu remidlands vaoven mudhancube vanonzwika vachishevedzera pamusangano wezanu pf slogan yekuti pasina mai vamunyaradzi shoko izvo zvinonzi navashoko ikurudziro yekuti mai vavo vaurayiwe studio 7 yakundikana kubata vancube kuti tinzwe divirawo panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita navashoko
mashoko aminista mudhancube mashoko anosvoresa nyika kuti ionekwe senyika isingakudzi mitemo kana kodzero dzavanhukadzi mashoko anoshoresa zvezvakare purezidendi vamunangagwa nokuti vanenge vakatsara munhu akaita savaowen mudhancube asina rukudzo nevanhukadzi asina rukudzo nevakarwira nyika ino vanova ivo zve vakasunungura nyika ino kuti ivo vancube vave munhu ari pachigaro chavari nhasi vachiva minista muzimbabwe yakasununguka saka mashoko asina kunaka kuti pasi namai vamunyaradzi shoko zvinongorova izvo kuti mai vamunyaradzi shoko vanofanira kufa tinozvishora ende zvinhu zvisina kunaka tinokurudzira vancube kuti vabvise mashoko avo
asi kaimi vashoko muri kunzi hamuchisiri nhengo yezanu pf sei muri kupindira munyaya dzezanu pf
aiwa akamukoma jonga kana vangotanga kwakutaura zveconstitution yenyika yezimbabwe zvinoreva izvo kuti zvaakutokoka mhuri yose yezimbabwe kuti isumuke iyi constitution yenyika yezimbabwe yakasiyana neconstitution yezanu pf isusu sevada vemore veterans tiripo as watchdogs tiripo as mavanguards nyika yezimbabwe inhaka yedu naizvozvozvo ibasa redu kunge tichikurudzira vana vezimbabwe kunge tichivataurira kuti vazive tivasvinudze kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi uyezve hazvisi pamutemo baba jonga
saka ivo amai venyu vakatambira sei mashoko iwaya akataurwa navancube aya
tirikutozama nepose patogona kuti mashoko avancube aya asasvika munzeve dzavo saka tirikutozamawo kuti vasazviziva tichitotyira ivo madandemutande aya efonis kuti vanogona kungozosangana namashoko aya kana kungonzwa namasahwira
mune matanho amuri kutorawo here pamusoro penyaya iyoyi
ii decision yemhuri kuti inge ichizenge ichiona kuti yoisa police report here kana kusuwa vancube nokuti aiwa mashoko asina kunaka saka ipapo ndinomirira mhuri kuti ipe decision kwete inini
Avanga varuwa mnyaradzi shoko, vaimbuwe nengwewe chidiki wezano PF warisache garo wesanga nerewa na wewakarwa undere sununguko, Re Children of Zimbabwe Veterans Association, variparunare ne Studio 7. Sezvo takundika na kubata vangube, tabata mshandi mkuru muofisi ezo kubudiswa kwe mashoko mbato rezano PF wafarae marapira kutitinzgo upamire bato ravo panyaya iye.
Vamnyaradzi shoko mazira ndino itawasi. Memba ezano PF awamu magwaro ema structures ezano PF jisi nei kana wabda kupindina mnao zibato ezano PF zibato zisiravu ngawa sacheme cheme kana memba tororo wapindula nekuti paone zisaza mvumo yako yekutaura zakuti wataura ane mvumo yeku exerciza right yake ni mvumo yake yekukupindula sababu zishoko wakadena.
Vanga vari mushandi mukuru muofisi zvekubudiswa kwemashoko muzano PF vafarae marapira vari parunare muHarare neStudio 7. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa link yedu iri paFacebook. Asi munogona kuenda pa WhatsApp, muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona, mobva mati tevera kana kuita follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muAfrica kana kuti Africa Human Rights Day. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akawanda muAfrica anoti hurumende dzakawanda dziri kutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende yeZimbabwe ichitaura kumusangano wekodzero dzevanhu iri kuti yakaisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvakawanda zvekuzvipira kuremekedza kodzero dzevanhu. Kuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Zvetinoshora yachema kuti muAfrica tinazvo kunyatso kufamba nemazvo maAfrican governments vatungamiriri vari kutungamira nyika dziri muAfrica havasi kuremekedza kodzero dzevanhu, havasi kuremekedza kubatwa kwakanaka kwezvizvarwa zvemuAfrica. Saka tatia izoranga rakanaka kupembera asi sezvizvarwa zvemuAfrica tiri kunun'una chaizvo nekumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu muno muAfrica.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Sezvamakaona vari mwesura ya Musongovera kuMozambique tine gweta raimirira mutungamiri weopposition party kuMozambique akaurayiwa kusiko kwega conflict hondo kurwisana kuchoro kwekodzero kuri kuwanda kunana Sudan, South Africa, Mozambique, Angola, naSwaziland. Zimbabwe irimo futi zvakare tanyunyutawo kuti muZimbabwe kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa.
Asi kahurumende yeZimbabwe iri kuti yakaisa runyoro rwayo kana kuti signature pane zvibvumirano zvakawanda zvinoita kuti izvipire mukuremekedza kodzero dzevanhu dziva mafunda.
Hongu, hurumende yeZimbabwe yakasaina sakutaura kwamaita the African Charter inotarisira kuremekedzwa kwekodzero dzakawanda. Kune mainstruments akawanda arimo anosimbisa kuremekedzwa kwekodzero. Asi tiri kungoona kuti kusaina uku kwakaita hurumende kuisa signature yayo on several instruments anoremekedza kodzero. It's just kungo saina chete pakangoiswa signature chete kungobharangidza kungoti so long tango saina ma tick box tango tika tango tongo haizvi tinoita hongu zvitinobvumira nazvo. Asi on the ground zvinhu zviri kuitika on the ground zvinhu zvisina kuremekedza kodzero, zvinhu zvisina kuremekedza respect for human rights in Zimbabwe.
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vari muno muWashington DC pamusangano wepagore World Bank neInternational Monetary Fund. Musangano uyo unopindwa nemakurukota ezvemari, magavhuna emabhanga enyika, nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye masangano akazvimirira. Nasi vamushaya vano vatanga nekupinda musangano wenyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica we 2024 Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa Combined Forum. Vachitaura kumucheto wemusangano uyu vamushaya vano vati vari kuita zvese zvavanogona kuitira kuti uremu hwemari yeZig usarambe uchidzika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti Zimbabwe yave kutofanira kushandisa hayo dhora rekuAmerica nekuti zveZig zvakona n'anga murapwa achida, kunyange hazvo vamushaya vano vati Zig richasimba. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 navamushaya vano nezvenyaya iyi.
MuAmerica tafambira kumusangano unoitwa weWorld Bank neIMF gore negore kuita kuti nyika dzese dzinosangana dzichitaura nenyaya yezveupfumi hwenyika kuti tobatsirana sei kuti zvinhu zveupfumi hwenyika zvifambisise.
Munoona misangano yakadai ichibatsira here pamabasa amuri kuedza kuita seZimbabwe?
Misangano yakadai inobatsira nokuti nyika dzakawanda tinenge tiripo tichichinjana maideas kuti vamwe vanozvifambisa sei kunyika dzavo, tovanawo zvatinokwanisa kutapa kune zvinenge zvichiitwa nevamwe. Tichitaurawo neveWorld Bank neveIMF vongu tinoziva kuti muZimbabwe vasati vaakutipa mari, asi vanotipai non-technical assistance yekutibatsira kuti tikwanise kuita mapolicies anoundidzira nyika.
Muchange muri kuenda here kunosangana neivo vekuWorld Bank neIMF muri muno muAmerica?
Hongu, tine misangano yakati wandei navo, tichasangana.
Munoshuvira kuti zvii zvichabuda pamusangano uyu?
Zvichabuda pamusangano aya ndezvekuti vangatibatsira sei kuti tiundidzire nyika yedu.
Tinoona zvakare kuti vazhinji vari kuti ivo takaona muchiunza mari yeZig uyezve muchitimi inobhekwa neGold. Zviri kushanda here pari zvino? Vamwe vari kuchema-chema kuti uremu hwayo huri kuramba uchidzika.
Ichokwadi kuti mari yedu yakabatwa, yakasimbiswa negoridhe ratinochera munyika medu. Iko zvino izvi kutaura kwatiri kuita, mari dzevanhu vese dziri mumabhengi atinoti madeposits i10.9 billion dollars. Tiri pa10.9 billion iyoyo kuti ndo mari dzevanhu dziri mumabhengi. Mareserves edu kutaura kuti goridhe redu ratinaro mumavolts rinoita iro $450 million. Makatarisa kudaro, dai taida kuti titenge madeposits ese enyika ari mumabhengi, tinokwanisa kuzviita neexchange rate iri pasi pasi pe25 yakairikwei. Zvinoreva kuti tine goridhe rakawanda rokuti tibate mari yedu musanhwana futi payakamboita.
Saka pari zvino tiri kuona zvakare kuti mumesi mumu vari kuwanikwa ivo vachipembera kuti vasvitsa 30 years. Munotii nazvizvi tichiona kuti vanoshanda vari muZimbabwe?
Tinofara nekusvika 30 years kwemesi mumu nokuti sezvamunoziva Zimbabwe ndo kune musha wemekuru, ndisu mahost emekuru. Tinoshanda navo muzvinhu zvakawanda maererano netechnical assistance nekufundiswa kwatinenge ichiita kuti toita sei kuti nyika ibudirire ikurudzirwe. Saka tinotenda kuti vava nemakore 30 tichishanda navo isu semahosts avo, tinoyavafarira kuzvikurusa.
Vanga vari gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushaya vano vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari paMayflower Hotel muWashington DC muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muMozambique akanda hutsi hunokachidza kumutungamiri webato guru rinopikisa pamwe nenhengo dzebato rake apo anga achitaura nevatori venhau nhasi zvamanikidza vanhu kutiza vachitsvaga pekuhwanda. Nyika iyi iri kuramba iine kutyira kusagadzikana kwezvinhu zvichitevera sarudzo dzine mutauro pamwe nekuurayiwa kwevanhu vaviri vane mukurumbira vanobva kubato rinopikisa. Vatungamiri vekuchengetezwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza vaungana nhasi muKali muColombia kumusangano wekuongorora kukwira kwekuparadzwa kwezvakatikomberedza pasi rose pamwe nekuona nezvezvivimbiso zvakapiwa nenyika dzepasi rose mukuchengetedza miti, mhuka nenzvimbo dzakakosha. Musangano wemasvondo maviri weUnited Nations Biodiversity Conference kana kuti COP16 uri kutevera mumwe wakaitwa kuMontreal muna 2022 apo nyika dzana nemakumi mapfumbamwe nenanhatu kana kuti 196 dzakasaina chibvumirano chepasi rose chekuchengetedza zviwanikwa. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti madzimai akawanda ari kusangana nedambudziko remapundu emuchibereko kana kuti uterine fibroids zvinopa kuti vamwe vanetseke kubata pamuviri kana kuzvara nguva yemwana isati yasvika pamwe nekurasikirwa neropa rakawanda. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dr. Crispin Ngwenya, chiremba pachipatara chemaisi kume maternity 24 hours muguta reGweru vanoti mapundo ayanowanikwa muchibereko chevanhukadzi achikanganisa utano hwavo.
Mabundu aya anogona kuita mukatikati mechibereko, anogona kuita munyama yechibereko, anogona kuita kunze kwechibereko. Mapfungo nguva unogona kusambozozviona kana kusaita maproblem, asi ukaitwa kana scan unogona kuwanga nekaunga bundu kawinako. Unogona kurwadziwa muchibereko, unogona kubleeda zvakanyanya kuita kuti maperiods anenge ari heavy kana kungobleeda zvakanyanyisa uchibudisa ropa usingazivi kuti pasina kana nguva wadzokera kuteera kana kusafambisa tsvina zvakanaka.
Vatiwo mapunda aya anogona kukanganisawo madzimai kuita mbereko.
Anokwanisa kuti munhu aite mamiscarriages kana munhu asabata pamiri zvakanaka. Anokwanisa kuti pamiri pabve. Munhu ane madambudziko aya kurusa ndechekuti anofanira kuenda kuna
Dr. Chinamura Muteve, mumwe chiremba wezvibereko, vati mapunda aya anowanikwa kana munhu atanga kutevera.
Pavana vadiki vasati vasvika zera rekuita maperiods, hapana watakamboti tanyatsoona ane mafibroids. Uye kana vakura vasvika pamenopause, anoguma kukura asingachanyanyovapi maproblem. Kureva kuti mafibroids aya ane kuwirirana nemahormones anonzi progesterone neestrogen, ndiwo anoita kuti zvikure zvichibatana negenetic neenvironment nekuti tinodya chikafu chakadini.
Vayambirawo kuti akasarapwa mapunda aya anogona kuti madzimai arasikirwe neupenyu.
Kana riri mukati mechibereko, chizhinji chatinowana kubleeda kwakanyanya kuna afekta upenyu hwemunhu zvekuti anogona kutofa. Pakukura kwawo anogona kuzadza dumbu, ozadza mupelvis. Azadza mupelvis anogona kukombresa bladder. Wonzwa uchingoti paunenge wangoti garei garei wakutoda kutonoita weti, nhombo dzinogona kubva kuti unogona kutadza kubatira pamwiri.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuongororwa mapunda aya navana chiremba, vachiti havo kashoma kuti anga ari gomarara. Vamuteve vati kune nzira dzaka siyana siyana dzekurapa mapunda aya zvichienderana nemamiriro anenge akaita muchibereko. Vati imwe nzira ndeoperation, asi mumwe akaitwa operation muzvare Patricia Rovu vaudza Studio 7 kuti zvakavadhurira zvakanyanya.
Inini ndakaitwa operation yemafibroids. Mari dzese dzandakabvisa dzinosanganisira Maria doctor wekurarisa naMaria doctor wakandiita iyo operation nemari dzekutenga ropa dzese dzainanaira kusvika ku$3,000.
Chiremba uye vari mutevedzeri wemukuru wechikamu chinoona nezvekuchengetedzwa kweruzhinji panyaya dzebonde kana kuti reproductive health mubazi rezveutano, Dr. Lucia Gondongwe, vanoti zvinokonzera mapunda aya hazvizivikanwi. Vati madzimai anosangana nedambudziko iri anobetserekana nekuitwa maoperation kana kunyungudutswa mapunda aya nemishonga. John Hopkins Medicine inova imwe yezvikoro zvekuAmerica zvinoita tsvakiridzo munyaya dzeutano inoti madzimai varipakati pezvikamu makumi maviri nemakumi mashanu kubva muzana achiri pazera rekuzvara ane mapundo aya. Chikoro chepamusoro ichi chinotiwo zvikamu makumi manomwe nezvinomwe zvemadzimai kubva muzana zvinoita mapundu aya. John Hopkins inotiwo mapundu aya anogona kuva ari mumhuri kana kuti family history. Madzimai ane muviri yakakurisa nevane chirwere chemwoyo kana kuti high blood pressure ndevamwe vari panjodzi yekuita mapundu aya. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo kwasara mazuva 14 kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yevamiriri vematunhu, magavhuna nevamwe iitwe muAmerica, Blessing Zulu Studio 7 nhasi ari kutarisa nyaya yemari inodiwa kuti munhu akwanise kutsvaga rutsigiro.
Sarudzo dzemuAmerica ndedzimwe dzinodhura zvakanyanya pasi rose. KuBritain muna 2019 mari yakashandiswa musarudzo yainge iri shoma nekakapetwa makumi maviri nemana zvichinzaniswa nesarudzo dzakaitwa muAmerica muna 2020. MuAustralia musarudzo ya 2019 mapato ezvematongerwo enyika akashandisa zvikamu makumi mashanu kubva muzana chete zvemari yakashandiswa nemunhu mumwe chete musarudzo dzemuAmerica muna 2020. India ndiyo ine sarudzo yakashandisa mari yakawanda muna 2019. Mari iyi yainge yakawanda kudarika mari yakashandiswa musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Asi mari yakashandiswa neIndia yakava shoma zvichienzaniswa nemari yakashandiswa muAmerica muna 2020. Muna 2020 mari inodarika mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora ndiyo yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nesarudzo dzenhengo dzedare reCongress muAmerica. Mari iyi inosanganisira mari yakashandiswa musarudzo yemutungamiri wenyika, dare reSenate nereHouse of Representatives, mapato nevamwe vanenge vaine mari dzavo vanenge vachitsigira vavanenge vachifunga kuti vanozoita zvido zvavo. Ko, vanokwikwidza vanoshandisa mari iyi kuita sei chaizvo? Mari yakawanda inoenda pakuzvishambadzira. Imwe mari inoshandiswa mukuita basa, kubhadhara mari yevashandi uye kutsvaga nzira dzekuwana imwe mari yekuzvishambadzira. Asi munhu ane mari yakawandisa ndiye anokunda here? Hongu, asi kwete nguva dzose. Muna 2022 musarudzo dzepakati petemu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana zvevanhu vaida kusarudzwa kuva nhengo dzedare reHouse of Representatives uye zvikamu makumi masere nezviviri kubva muzana zvevanhu vaida kuva nhengo dzeSenate zvakashandisa mari yakawanda ndizvo zvakakunda musarudzo idzi. Asi kana munhu akunda musarudzo kutsvaga mari hakupere. Vasarudzwa vanoramba vachitsvaga mari kuitira sarudzo dzinotevera.
Tinotenda Blessing. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko makadiko paStudio 7 apa. Toda kutaura panhau yeStudio 7 muchiti hamuna divi ramakarerekera. Ndinoona zvimwe zvinhu zvinoita sokuti zvine divi rakazvakarerekera. Tagara sima nokutaura nenyaya dzeAmerica. Toda kuhwa zvinoitika paMozambique apa. Makanyarara kasi hakuna vatori venhau veStudio 7 here paMozambique apo. Hapana vanhu vanotora nhau dzeStudio 7 here. Ndozvatinoda kunzwa nokuti tine tichiona zvakasiyana siyana. Asi tonzwa muchiti kwai hamuna divi ramakarerekera
pastudio apa. Aiwa, iyi nyaya iri kutorwadza yekuti hanzi nemi mungaisa Casey Coven kuti atungamire zvemutambo. Uyu ngaandoita kochi wevanhu vanosambira uko, ndokwake uko kutambira mvura kunge njuzu uko, kwete zvavo zvokuda kuti utunzira kuti hanzi nezvemutambo. Izvavo tadzotogadza National Sports Stadium iri November tokutamba neKenya. Tokwira mabhazi zvichiva kuona bhora kuSouth Africa kuOrlando Stadium zvichiva, but National Sports riripo. Paunyatsosima lono gadzira matoilets, mvura, everything, roita ground, bhora rotambirwa munyika, toonawo bhora muchiuzwa Zimbabwe rotamba neKenya. Tipedza mari icho kugara muhotera muri muSouth Africa muchimirira game neKenya. Kedzi Covid ndingaite serious, kwete zvari kutiitira bedo.
Mozambique hazvisina mira zvakanaka izvizvi.
vanhu vazhinji vakubatira ura mumaoko vachityira upenyu hwavo nekuda kweelection yarigiwa ende zvichikonzereswa nechihurumende chezanup f chichi chinotuma vanhu vachinovhota kumozambique vachiriga mumozambique handizivi kuti vane mwoyo here vana munangagwa kana kuti havana mwoyo kana kuti vakasikwa masikirwo api
tinotenda vateereri anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiri ndokusiyai muina Gibbs Dube
sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC
olamukela ngenjabulo emsakazweni westudio 7 ngomvulo mhlaka 21 kumfumfu 2021 uGibbs Dube endabeni zethu namhlanje
lezi yizo indaba ze-fashionalism esazibona isikhathi sikamgalo kukhona abafuna ukwala lokhu okuthiwo ngabanye ukuba umnankazo kabuse kuze kube laningi laningi
kuyaxokozela kubandla lezanup f ulungiselelwa umhlangano omkhulu webandla leli
ugogo uhambe singakhangelelanga awuhambile urosi nkathi sengingakwamukeli kodwa ngithe efike endlini hhayi ngikwamukeli ngiyezwa amadolo siba buhlungu
bayakhala abantu ngokubhubha kwagogo obelodumo urose nyathi kwezempilakahle namhla sizalethulela okumayelana lomkhuhlane wamadambo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela uyaxokozela kubandla lezanup f ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu webandla leli we-annual national people's conference ozaqhutshwa kusekela kusasa okwamanje kulelunga lebandla leli elitshiselwe amahofisi lelinye njalo elihlaselwe lisemzini walo yilabo okubikwa ukuba bafuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni kungafika umnyaka 2028 kubika umlondolozi Ndlovu
ababili abahlaselwe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leli ngumgcini sihlalo wezanup p f owesabelweni seharare umnumzana Godsuth Masimirembwa lomsekeli wakhe umnumzana Ephraim Fundukwa abasekela labo abafisa ukuba umnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 ngabakabotshwa abatshise ihofisi kamasimirembwa lengxenye yomuzi kafundikwa abatshise izindlu zamalunga la besebenzisa amabhomba epetulu ukuba ngabasekeli bomsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga okuthiwa ukhangelele ukungena esundleni sikamnangagwa akasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu nabanye abamsekelayo isikhulumeli samapholisa uCommissioner Ponyati uthi sebehlolisisa okwenzakale eofisini kamasimirembwa kanye lemzini kafundikwa
siza kudingisisa ukuba kuyini okwenzakeleyo
uthi sibele umasimirembwa ngokwenzakele eofisini yakhe
of cruelty that you fall petrol on a person is done absolutely
angikaze ngibone ulunya olunje ukuthi umuntu uyachisa umuntu ongazange amphambanise kuyadanisa angikwazi ukuba kubangelwe yini amapolisa asakudingisisa
ufundi kwawalile ukukhuluma ngodaba lolu lestudio 7 isikhulumeli sebandla lezanup f umnumzana Farai Marapira uthi akwenzakali ukuba bengahlasela amanye amalunga abo
ZANU-PF will always decry and castigate any and all forms of violence especially acts of assault
njengeZANU-PF siyasola lokhu njengeZANU-PF asikwazi ukuba kubangelwe yini
kulimele obelinde emahofisini kamasimirembo eHarare ngesikhathi ihlaselwa ngabantu abangaziwayo ingcwethi kwezombusazo zithi kunungasantungwana okwenzakala kubandla leli ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozaqhutshwa kobulawayo owe-annual people's conference okulakho ukukhulunywa ngodaba lukamnangagwa olokuhlala kumbe ukusuka embusweni enye ingcwithi ngumnumzana Mqondisi Sibindi ofundisa i-coalition ye-University of South Africa
savela nje kudala sekukhuluma nje ukuthi ibandla lezanup f ligcwele nge-violence but abantu bengafuni ukusizwa njalo bengafuni ukuku-understand khathesi singakhangela indaba lezi zama-factions esezikhona kuzanup f keeper okusegcekeni ukuthi sebe chiselana izindlu sebe lokho beyichana ngama petrol bomb kwa tintin okutshengisa ezwele ukuthi sebesebenzisa ama tactics wabo against each other.
Okunhlanganiswe eZimbabwe Democratic Forum umnumzana Reynold Ncube uthi uyethusa okwenzakala kubandla elibusayo. Umnumzana Libert Makaripe ingcitshi ezimeleyo yena uthi kungabe kungamacele awebandla leZANU-PF afuna ukuzwana amandla ikakhulu kudaba lokuba ngubani ozathatha isikhundla umnangagwa engasuka embusweni.
Lezi yizo indaba zefashionalism esazibona isikhathi sikamgalo. Kukhona abafuna ukuwala lokhu okuthiwo ngabanye ukuba umnangagwa kabuse kuze kube laningi. Yibo abazama ukukhuza uMasimu Remba ukuba bachume.
Umnangagwa osekhulume kathathu ngokuthi kafisi ukuqhubekela phambili esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla leZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 umnangagwa uzabe elokhu ekhona. Abakuphikisa lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sekumele kungene omunye esikhundleni lesi. Bazajukutshana kangakanani nemhlangano nomkhulu ozayo ngodaba lolu ukumbe luzaduma lwedlule nje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Amazwe akuzwekazi le-Afrika benanza usuku lwe-Africa Human Rights Day namhla. Abanye bekhala ngokuthi urhulumente weZimbabwe uqhubeka esephula amalungelo kazulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ethule imbiko ekhuthaza urhulumente weZimbabwe labanye amazwe ukuthi kumele belondoloze amalungelo oluntu. EZimbabwe abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi babotshwa mahlayana nje, njalo bathi umzekeliso osobala yikubotshwa kumkhokheli welinye lamacele le-CCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe, bona asebele nyanga ezine bevalelwe e-remand prison. Kodwa uhulumende uyakulandula ukuthi uhlukuluza uZulu. Sixoxe ngodaba lolu legqwetha uMnumzana Pardon Davumane.
Into nje esithakazelelayo kakhulu ukuthi sibe sikhumbuzana ngelungelo labantu, ikakhulu uhulumende wethu Afrika jikelele, ukwenzela ukuthi khona kwaziwe ukuthi abantu ilungelo labo limenjani. So ngikhuluma nginje ngikhayela ukuthi injongo nje esingathi yasukela khona ngapho ukuthi kube le charter lay, babekhayela nje singathi colonialism yethu le esivela kiyo sihlukumezwa ngamakhiwa. Into ekhona nje yikuthi sithe sesizuza uzibuse i-Africa yonke jikelele, singani sikhohliwe ukuthi sitshintshe imithetho ebikhona ebincindezela uZulu, sibele kujabulela kakhulu independence, but ekungeneni imithetho ebi-oppressa abantu khanya ngani sikhohliwe kakhulu. Ngakho lokho sibona nje imithetho eminingi enye yayikhona kaboSmith iyo ingani iyasetshenziswa ukuncindezela oZulu.
E-Afrika yonke jikelele ungathi isimo samalungelo sinjani?
E-Afrika le democracy yethu is developing, it still leaves a lot to be desired. So ngingathi nje we are still very far from amanye amazwe as far as observing ama human rights of us as Africans. As I said kuqala laphana 38 years, there is a lot for us to work on. Kungaba kuyindaba zokhetho nxa sihambe ekhethweni, uku-observe ama rights abanye abantu, oppositions and respecting those rights, singela kuhlukumezana. Ngathi nje in Africa kungani we are still lagging behind other countries, ukuthi nxa silabantu who are opposed to our own political views, we tend to subjugate them to a lot of harassments and intimidations, even abductions and criminal charges, and statecraft is unleashed because we seem not to have cohesion. Tolerance liyana ingani yalekha kakhulu elizwe le-Africa. Kathi sibe sikhayela nje eMozambique la ukhetho olukhona sohlo kwavuka umsindo, abanye sebeqasa ukubulawa, yabona. So those kind of things, it just leaves us lagging behind njenge Africa ukuthi hayi kumele sithe rise against ama differences ethu njengabantu abansundu Africa jikelele khangela ngale Sudan kuyachisa ngale kuyachana abantu so in general Africa sifuni culture le diplomacy ezasiyenza ukuthi ilungelo labantu bethu libe respected.
Umnumzana Pato Ntafumane Ligqwetha ubexoxa lo mntu kamenigomo weStudio 7 esebhilitane. Umnumzana John Mushabanu usibalukhulu webhanga elikhulu leReserve Bank of Zimbabwe ukwele Melika lapho athi uzaxoxisana khona neziphathamandla zebhanga leWorld Bank kanye leInternational Monetary Fund ngokubhadalwa kwezikwelede zeZimbabwe lokunye. Uthi kukhangelelwe ukuba bazakhuluma okuzwakalayo ngodaba lolu ngoba leZimbabwe lizama ngamandla konke ukubhadala izikwelede zamabhanga la. LeZimbabwe lezikwelede zamabhanga amanye amazwe afika emabhiliyoni phose alitshumi lantathu, $12.7 billion. Isalukazi ebeselodumo kakhulu ngokulwela amalungelo abantu ikakhulu abathenga bethengisa impahla kobulawayo ugogo Rose Nyathi wabhubhela esibhedlela sempilo ngemva kokugula kwesikhatshana. Usephiwe isicoco senhlonipho yedolobho lakobulawayo njalo uzabekwa emangcwabeni amaqhawe edolobheni leli eLady Stanley Cemetery kusasa. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zihlulukelwe ngemva kokulahlekelwa ngugogo wodumo obesezala ngokuhlekisa lokulwela ukuhlanzeka edolobheni leli. Udabukile ugogo owayengumngane wakhe kunakafarayi.
Okwakhathesi ngibuthakathaka ngisho ubuhlungu kakhulu, kodwa ngicele imithandazo ukuthi uJehova ayiqinise ngoba igephu ayithiye kimi inkulu, angikwazi ukuthi izakhava ngobani.
Obesebenza logogo bethenga bethengisa amaqanda imbhida lokunye uthabana impala uthi ulahlekelwe kakhulu.
Ende ngizobuhlungu ugogo ohambe singakhangelelanga, awuhambile uRosi. Ngikase ngingakwamukeli, kodwa ngithe ngifika endlini hayi ngikwamukeli, ngiyezwa amadolo esiba buhlungu. Hayi ngempela uhambile.
Uyakhala ugogo Miriam.
Ngoba bengumama okhululekileyo, umama okhuluma iqiniso isikhathi esiningi. Ungazabe uzondelela sisekuseni yamazabe sesihleka la sokuphila nje. Asomuntu okophila muntu isifito kuya-20 kilo. Lapha ngakunje silahlekele sehlele kulezela imnyama esingawothi singalivala ngani sele egcekini.
Usakhulayo othenge ethengisa unkosi Mpofu uthi kubuhlungu ukubhubha kukamanyathi.
Ugogo wabantu umuntu vele kade right kakhulu. Engumuntu athi kade ehlale engifundisa nje sihamba sonke sezingele endaweni eziphezulu emawekeleni ngaphilanga.
Umlandeli omkhulu kagogo Rose kumakhasi odlibanisa we-social media uWendile Dube uthi wafunda okuningi ugogo Rose.
Bekumele ngibuyele kusasa e-South Africa, but since sengifike lapho umsebenzi wakho kusasa, I will attend ugogo wami nguvalelise. Kungamana ngiphost ifone ngeday, ngunikeze leso sifindo njengomuntu obebhabhu umuntu ade simthanda manje.
Idolobho lakobulawa limnikeze isicoco soba liqhawekazi lakontulu ziyathunqa. Ukansela ka-7 obekuhlala khona ugogo Nkosazana Thandiwe Moyo ubuka imisebenzi kamanyathi.
Ukufa kukaRose Nyathi kusethele ukudabuka kakhulu ezinhliziyweni. Ngithi njengomakhokho babantu bayakhala, ugogo uRose Nyathi umuntu wabantu. Abantu badabukile sifile emakhokhova. Sidabukile silahlekelwe liqhawe, liqhawekazi uRose Nyathi. Sesisebenzile labanye bamamakansilaz ukuthi uRose Nyathi ekwanise ukuthi simlondoloze lapho kulamaqhawe khona eLady Stanley.
Abantu babuthene endlini yakhe emakhokhova njalo uyangcwatshwa kusasa eLady Stanley Cemetery lapho lele khona amaqhawe agoqela uSazini Ndlovu, Lucas Masowu, Adam Ndlovu, Mercedes Banda, Enes Mapepa Sibanda labanye abenza imisebenzi yetshene njengokudlala umdlalo wenguqu lokulwa impi yenkululeko. Ngimelesile 7 ingomlawayo egamela uyeza chisa sibanda.
Sina sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Akukhuthwa ngemfanelo ukuvota ukhetho lokuqala kwele Botswana i-early voting nesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa ekupheleni kwalinyanga. Ikomishini ye-Independent Electoral Commission ithi kuyasilela amaphepha okuvota kwezinye indawo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. abezindaba abe Associated Press babika ukuba kulokulwisana kwesabekayo endaweni ezimbili phakathi kwebutho le-Israel lele-Hezbollah kwele-Lebanon. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, siqhubekela phambili sihlolisisa ukhetho lweMelika oluzayo okuzancintisana kuwayengumongameli uMnumzana Donald Trump obele ibandla le-Republican Party lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats. Kuphela loMnumzana Danny Moyo odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe eseVirginia khonapha kweleMelika.
Kukhanya okungathi ngutshikile obhanqa khona manje, especially kuma-swing states. Siyazi ukubana ama-election wonke esekuyenzeka ka-president ukuthi uze uwine, kumele uwine ama-states la aphezulu la iMichigan, Wisconsin, the Pennsylvania, nama-states la ngama-swing states, ngoba atshengisa ukuthi kwesinye isikhathi aloku kuhamba abe avotela ama-Democrats, kwesinye isikhathi awinwa ngama-Republicans. Okwamanje kodwa kukhanya ngathi uKamala Harris ulokuyimbijana advantage kuTrump, hayi kakhulu, it's within i-era deviation. So asazi ukuthi sizozala mgomoni mhlaka 4 uTrump laye uHarris babhizi bese ePennsylvania kakhulu, ngoba iPennsylvania ikhanya ngathi i-very competitive kulolu khetho lelo. UBiden wayiwina ngo-2020 kodwa hayi ngezinga elikhulu. So I think abantu bakaTrump babona kule chance lapho ukuthi bangayithatha back, ngoba uTrump laye wayiwina ngo-2016 ePennsylvania. So yeah, okwamanje singathi nje hayi ama-polls atshengisa ukuthi ngutshikile obhanqa.
Kuyini kodwa ongaguquka kumbe okungenza ukuthi omunye anqobe omunye endaweni ezinjalo, baba Moya?
Abesimame okuyibona esibona bengathi udaba lwelu lo abortion, lama rights abo, amalungelo abo ukuthi benza bakufisayo ngomzimba wabo, sesibona ungathi bona abaningi bakhona bahamba lo Kamala Harris ukuthi bathi amalungelo abo kumele anikezwe back, ngoba amanye ama-states sibona ukuthi asathatha la malungelo after umthetho ka-Roe v. Wade lwana wa-reverswa ngama-Republican, yi-Supreme Court egcwele ama-Republican afakwa ngu-Trump lapho. Okunye futhi esikukhangelelayo ikuthi kulama-Republicans for Kamala Harris sibona abantu abapreminent abafana lo Dick Cheney owayengu-vice president ka-George Bush, lo mntanakhe u-Liz Cheney obe ngusihlalo omkhulu e-Congress e-representa ama-Republicans, uthi laye i-party yakhe yama-Republican ubona ungathi silahlekile ngokulandela u-Donald Trump. So ule-influence laye enkulu kakhulu, sibona ebhizi encedisana lo Kamala, sesike sambona uma even kwamanye ama-rally kaKamala ezama ukukhokha amanye ama-Republican ukuthi lawo asupport uKamala.
Lo ngumnumzana Danny Moyo odabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe eseVirginia khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Wezempilo kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wamathambo olakho kubulala abantu. Intatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amathambo yingxenye yomzimba ephilayo njalo asengozini yokubanjwa imikhuhlane egoqela owaziwa ngokuthi yi-osteomyelitis oyenza ukuba umuntu equnywe isitho. Umuntu obanjwa umkhuhlane lo uba lesilonda esibhibhidlayo. Odokotela bathi i-osteomyelitis itholakala kakhulu ebantwini abahlala begula kumbe abalamasosha omzimba asengozini. Udokotela Thandiwe Makina uchasisa ngomkhuhlane wamathambo lo.
For the osteomyelitis is basically infection of the bone, and it can affect essentially any bone in the body. You can get an infection from a bacteria.
Umkhuhlane wa osteomyelitis umkhuhlane wamathambo ongahlasela loba yiliphi ithambo. Abantu abalomasosha omzimba ancindezekileyo basengozini enkulu ukuthi babanjwe yilowo umkhuhlane, kodwa okuhle kuba umkhuhlane lo uyelapheka. Siwelapha njani umkhuhlane lo? Siyakhipha lapha ulogcikwane khona kumbe siphe abantu amaphilisi abulala leli igcikwane. Kwezinye izikhathi umkhuhlane lowo usumemetheke kakhulu, sigcina sesiquma indawo le ehlaselwe ngumkhuhlane lowo.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo uvame ukubamba abalemikhuhlane etshiyeneyo. Umongikazi unkosikazi Sithandazile Gumede uthi kumele beqaphele bonke abalegcikwane le-HIV labanye.
Ukuthi nxa umuntu kumele ahlale ijwabu lakhe lihlanzekile ukwenzela ukuthi angaba lezilonda kumbe angalimala, kungabi le-bacteria ezangena phakathi, ngoba ingavele ingene emathanjeni kulapho khona efika khona i-fungus kumbe i-virus leyo ilimaze amathambo ngaphakathi. Ikakhulu abaletshukela kumbe abanatha amaphilisi ama-ARVs.
Unkosikazi Gumede uqonqosela ngokuya esibhedlela masinya ukuze kuvikelwe ubugoga obungadalwa ngumkhuhlane we-osteomyelitis.
Ithambo lingalimala ligugudeke libole, kungagcina ukuthi umuntu agcine selahlekelwa yisitho somzimba. Siyakhuthaza kanjani ukuthi nxa abantu belimele belezilonda kabahambe baye esibhedlela bayelashwa.
Abezempilakahle bathi izilonda kumele zihlanzeke ukuze umuntu engabanjwa ngumkhuhlane lo. Umongi uKhulekani Gwebu uthi kulemithi elakho ukunqabela ukubanjwa i-osteomyelitis.
Isilonda kuqakathekile ukuthi sihlale singelabomvu njalo kungeqisi amalanga singazange sigeziswe. Kulemithi esetshenziswayo ukugezisa izilonda efana labobetadine, njalo ilendlela ezilandelwayo zokuyisebenzisa, ngakho kumele lezi ndlela zilandelwe.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization, ithi umkhuhlane lo uvame kuzwekazi le-Sub-Saharan Africa okulabantwana abangamatshumi amane 40 kusiya kumakhulu amabili i-200 phakathi kwabazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 ababanjwa i-osteomyelitis. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sozikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Bathini okhulumayo lapha ebubi? Bengisithi siyabonga ngenhlelo zenu lisibisela zona basakazi, kodwa kulo hlelo lolu lutwavuselela umoya. Mboni ngani lifaka wrong person. Ulobusani Sibanda lo uright kumasiko, anti vele zile program yamasiko. Lapho uvuselela umoya, lapho uba lwezesu Kristu, ngize sicela litshintshe ba-right ozinti Mkandla labo Hussein. Ndingadinga abanye futhi bebebaningi, kodwa ayo Sibanda hayi kamele amasiko. Ubusani Sibanda lo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina kule nto emangalisayo, kulabantu abathi bona, kulabantu abathi ngabakamnanga, kulabantu abathi ngabakaSiwenga abezanu PF, then they want to show us ukuthi ilizwe lifanele controlwe ngama-individuals. They were not supposed, they are not even supposed ukuthi kube labantu okuthiwa ngiyethuswayo ukuthi kuthiwa kulamazaphu veteran. Akunama-veteran lapha, ngamazanu zaphu supporters. Ama-veteran yithi thina abantu abadala, we are not involved in this rubbish. Abantu baloko bezibiza ukuthi bayizaphu kuzanu, akula zaphu kuzanu, because yani kuyadilika kudala. Who is the chairman, the chairperson of ilokuze izaphu, I mean izanu? Opa Mchunguru is not a zaphu member. Kata abantu very understanding ye politics. Oh, kanje so ipolitics yokudla, that's why besenzenje. Siba ngabantu abagijimela ukuthi bethi hayi thina siyizaphu kuzanu. Abazanga baba namakhadi ezaphu laba bantu laba.
Studio 7, Studio 7, sanibonani bonke bantu kumagumbama nomhlaba. Sicela umongameli welizwe badala indlala sisibulele okwasipha khona sokuphelile bantu, enkosi.
sesithwele nzima njalo kanti sake saphumula sicela uncedo lisizwele phakathi nakwalo mhlaba siyacela kakhulu siyacela lisisize asiselanto esiyidlayo emagumeni linjani lonke kustudio 7 yalibingelela lonke ngithi philanini kuhle siyabonga lezi ndaba elisinika zona siyakhala baphathi bomhlaba lisisize ngendlala lisifile ngendlala lalisiphe khona sokuphelile ngiyabonga ma ingabe lo mlayezo wami ungaphuma emoyeni
Ningabe litshona njani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli be-Studio 7 endawanyani zonke hayi nami lapha kokuhula hayi ungathi konke kuhamba kahle siyaphila kakhulu mina ngingufamona lapha e-Ward 5 hayi akukho lutho lubi engilubonayo okungabe kuzaphazamisa siza kuphuthumisa ngoba vele kufanele sisebenzeni zima ukuze siyakheni indawo zethu ziphile kahle sibe ngabantu esibambeneyo siyabonga kugroup lapho okhulumayo ngufamona ungwenya
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo
The Voice of America.
Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi kamaskandi umqaphelisi Nyati lisizwa idabuka egezi kodwa icula ikwela South Africa
Salibonani, salibonani, balaleli abahle, balaleli bohlelo, sizwe sihle, sizwe sakithi. Igama umqaphele singuya eKhezi Maphisa, kulapho enzalwa khona, ngakhulela khona. Okwamanje ngilapha eGoli ngicula Maskandi Gospel, siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza uluju music, uma music combines, sicashamiya umbhaqanga nomaskandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
umculo wami yatholakala online ngabala mqaphelisi uzowuthola ku YouTube Apple Music nawo zonke nje izitolo za online uyawuthola umculo wami umamela ingoma lapho ushare subscribe siyabonga kakhulu umculo wami ugqugquzela peace and love kumhlaba wonke ngakho nje ebantwini masibambaneni masithandaneni Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, xoxela umakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Cela isapoti bantu bakithi, sisize kakhulu sikhulise, isaye emshadweni, emthimbeni, emcimbini eshiyeneyo, esinxuse, siyabonga kakhulu.
Thank you.
siyabonga kakhulu umqaphele sinyathi kulapho kulingakhohlwa sixoxa ngokuxokozela okubandla lezanupiyefu. Hayike isikhathi asavuma kwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube, kodwa siphinde sithi ulale ngokuthula Gogorosi Nyathi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.